Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 17, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yanyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutumbi wemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai wasvika muHarare uchibva kuSouth Africa. Vanhu vanoungana muBulawayo pamunamato wekurangarira vaTsvangirai. Mukuru weUniversity of Zimbabwe Valevi Nyagura vanobvisiswa mazana maviri emadhora kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai wasvika muHarare uchibva kuSouth Africa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi ari kutevera nyaya iyi. Zvinhu zvakamira sei, Thomas?
Mumiriro wakaita zvinhu pari zvino ndewo kuti mutumbi wasvika kubva kuSouth Africa. Pari zvino uri paOne Commando panove pamuzinda wemasoja unowanzochengetwa vanhu vose vanenge vaitwa magamba enyika. Kutaura kwandiri kuita kudai basa.
Tinenge tarasikirwa parunhare apo, tichadzokera zvekare tonzwa kuti zvinhu zvakamira sei. Vanhu vazadza City Hall muguta reBulawayo nhasi pamunamato wekurangarira mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai. Vanhu vose vachirumbidza mabasa akaitwa navaTsvangirai. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaungana pamunamato wekurangarira vaTsvangirai varumbidza zvikuru mabasa akaitwa nemufi mukurwira utongi hwejechetere. Mutungamiri weZimbabwe National Students Union PANAST vaPasho Raphael Svanda vati vadzidzi vanorangarira mufi semunhu akaita kuti vawane kodzero yekukwanisa kutaura matambudziko anosangana nevadzidzi.
Toda kutenda vaTsvangirai because akati introducer kune chinhu chinonzi academic freedom where we are now saying kuti tani right to education, not only kungopinda muklasi but sema tertiary students takutowana zvimwe zvinhu zvekuti zvakutoti prepare kuti ti become a good national leaders. Saka we are here to follow his footsteps, we are here kungotevera legacy yake kuti atanga something. Saka we are moving forward with what he has started.
Kanzura uye varisa chigaro wevechidiki muMDCT mudunhu reBulawayo vamalandu Ncube vati vaTsvangirai munhu aikoshesa kuti vechidiki vapinde muzvigaro zveutungamiri. Vatiwo vaTsvangirai vakafa vachirwira kuti vemapato anopikisa vaite mushandira pamwe pakubvisa utongi weZANU-PF. Vakatiwo zvakakosha kuti shuviro yavo iyi izadzikiswe.
Pakufamba kwedu mapato retu rakasplita into two groups, but mazuva ekupedzisira avo vakaforma inonzi MDC Alliance, bring vana vese vaive mubato iri together kuratidza kuti vari kuti ndinoda kuinda vana vangu. Saka chisarai muri mese. Saka ndozva tasara nazvo. Saka tiri kukurudzira vanhu vese varoda power avo kuti vazive kuti isusu vechidiki totakuwana zvatata akavimbiswa navaTsvangirai. Saka izvozvo togona kuziwana kana pabatana.
Mumiriri weBulawayo Metropolitan webato reMDC mudare reparamende Mai Jasmine Tofa vatiwo rusununguko rwechokwadi ruchauya chete kana bato reZANU-PF rabviswa pautongi.
Vanga vakazvipira chaizvo chaizvo kuti vasunungure vana veZimbabwe. vatisira basa guru nekuti vachirwara vakatozviona kuti zviri right kuti vatore vanhu vese vavasanganise vanga vari mubato vakabva vese kuti uyai tisangane nokuti ndega ndisi kukwanisa mega musi kukwanisa pati tikasanganisa musoro yedu tokwanisa kusunungura vana veZimbabwe so tikaregera isusu kutora basa iri tinenge taita kuti zvavakashandira hondo yavakarwa vakangotambisa nguva yavo tinenge tadisappointa stereke mutungamiriri vedu vakatsvangirai
Mumwe mtsigiri wa MDCT wa Crashmos Vanda vati shuviro yavo yanga iri yekuti vasati vavigwa mutumbi wavatsvangirai dai waendeswa munzvimbo dzakasiyana siyana munyika kuti veruzhinji vakwanise kuonekana negamba ravo.
Tinonzwa kurwadziwa kukuru nokurasikirwa kwakataitwa negamba redu. Gamba redu raiuya kuno richipota nyika yose richitifundisa nezvedemokrasi. Zvino tachiti tine chikumbiro chokuti dene bhodhi yavo yatenderera nyika yose vanhu vachionekana negamba ravo.
Vamwe vange vari panyaradzo iyi vanosanganisira mutungamiri weMDC vaWelshman Ngube nevamwewo vanosanganisira vaDavid Coulthard navaEddie Cross. Vatangira vachavigwa kumusha kwavo kuBuyera mudunhu reManicaland. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Tanga tarasikirwa parunhare neumwe wedu wevatorewe nawo vedu ndofunga adzoka pafoni zvekare. Thomas, ungatitaurirawo here kuti sei mutumbi wavatsvangirai waendeswa kuOne Commando?
Vaendeswa pamusana pekuti vatsvangirai vari kutorwa nehurumende segamba, kunyange hazvo vasati vatinyatsotsetsenura kuti igamba renyika here kana kuti iprovincial hero. Asi kutaura kwandiri kuita, vatsigiri veMDC vakazva panze kweOne Commando.
Tinorombo tinenge tarasikirwa zvekare nomutore wedu wenhau. Tichaedza kumutsvaga tigodzoka nemashoko enyaya iyi. Tochere nderera yedu mberi. Mufundisi wekereke Hama neshamwari pamwe nevadikani vaungana kumusha kwavatsvangirai kuBuyera vachichema kusheya kwemudikani wavo. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vari kuuya kuzobata maoko zvichitevera kushaya kwavatsvangirai. Mumwe wevanhu ava Ambuya Hilda Mapanzure vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekushaya kwakaita vatsvangirai.
Tarwadziwa handizivi kuti zvichamira sei uye zvichazomisikidzikika sei nemarasikirwo ataitwa nani navatsvangiraya.
Muvakidzani wemhuri yekwatsvangirai vaThomas Karusa vanoti vatsvangirai munhu aibatsira vazhinji munzvimbo mavo nenyika yose. Mumwe wevanhu ari kurufu urwu vamunaro Garusa vanoti vatsvangirai munhu aimira pachokwadi nguva dzose.
Tinonzwa kurwadzikana nenhau yaMorgan Richard Tsvangirai kuti president wedu ati atichiti isuwo nzvimbo yedu ino yeBuyera kana kuti nyika yeZimbabwe tiwane utongi hwejekerere. Inotsvangirai paatisiyira apa hongu unogona kuuya, asi uyu kwatanga tabva naye taingoti dai angostepi asara iyoyo dai apedzwa. Zvino hazvichinei, anotonga ndiMwari, amutonga hake, asi zvatirwadza.
Mudzimai wemunin'ina wavatsvangirai amai Grace Tsvangirai vanoti mhuri yavo yarasikirwa negamba.
Kushaika kwavatsvangirai kwabata nyika yese, asi kunyanya isu vemhuri tarasikirwa negamba mukati wemusha wedu. Tigone kutsanangura pamusoro pavatsvangirai vanga vari baba, baba vemhuri vanobatanidza musha wese, vasingatarisi zvakanaka kana zvakaipa kuna vatsvangirai zvazvisina basa. Nyange wakavatadzira vatsvangirai vanga vari munhu werudo aigamuchira zvese mukati memusha. Kana takatarisa mukati memusha uno tarasikirwa negamba redu remusha. Nyangwe nyika ichichema kuti yarasikirwa negamba renyika, isu tiri kutaridza kuti gamba redu remusha mukati memusha uno rarasika.
Mutsigiri weMDC Muzvare Mirzi Chipoera vanoti sebato varasikirwa nemutungamiriri aigona basa.
Arwadziwa zvikuru semunhu wamusangano, ndiri kurwadziwa zvakanyanyisa. nokuti tikatarisa kwakabva vatsvangirai nebato reMDCT takabva kure naro tanga tisingafanhi kuti mwari vatirwadzise zvakadai isu tanga tapa nguva yekuti taakuda kuyambuka tinoziya hedu zvaka munyange mubhaibheri zvinonyorwa kunzi Moses asi akazoyambuka nevanosvika muKenani asi apa tarwadziswa kusvika pekugumisisa chaipo chaipo nokuti tanga takatarisira kuti pamaelections apa sekuti Morgan Tsvangirai was our brand name yatanga takatarisira kuti iri kutitengesera musangano wedu zvakanyanyisa
muvakidzani wemufi amai Lini Muchau vanoti vari kuchema nemhuri yekwatsvangirai panguva ino
ndarwadziwa zvakanyanya zvekuti tanga tiine tarisiro yezvimuko mukati menyika yedu yezimbabwe kunyange kuvana vadiki chaivo tanga tiine tarisiro huru kubva mumagariro atanga tichingoita tanga takatarisira zvakanaka tichinguti maelection iwayaya kune zvichamuka kubva mwari vaita havo kuda kwavo
tumbiwa vatsvangirai wasvika muHarare nhasi uchibva kusouth africa uko vakashayikira vatsvangirai avo vakashaya nemusi wechitatu kusouth africa vari kutarisirwa kuvigwa kuno kumusha kwavo kwahumanikwa kubwera ndakamirira studio 7 kuhumanikwa kubwera ndini Loida Moyo
mufundisi wekereke yeWisdom Church International vamazvarira Shemabhugu vanoti vakawana mukana wokutendeutsa vatsvangirai vasati vaenda kusouth africa kunorapwa Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera
vamabhugu vanoti vakafonerwa navatsvangirai kuti vazoita navo zvidzidzo zveshoko ramwari kumba kwavo kuhighlands muHarare vasati vaenda kusouth africa
ndinokwanisa kutaura ndichiti mwari vakanditende kuti ndimugamuchidze jesu kuti ave ishe namambo upenyu hwake saka Morgan Tsvangirai afa ari muoko aishe jesu kristu afa ari munhu atendeuka ndinokwanisa kutaura izvozvo nokuti mwari vakandibetsera kuti ndimunamati semunamato wokutendeuka mba make so tinotenda mwari kuti afari munhu anoziva mwari kwete munhu anongoenda kuchechi ayo kwete nhengo yechechi ayo asi munhu anoukama agadzirisa ukama hwake naishe jesu kristu
vamabhugu vanoti vatsvangirai vaiva nemwoyo wakazarukwa kushoko ramwari uye munhu akange akazvininipisa kuvanhu vose uye kuti vanhu vabatane munyika
ndingati ni somufundisi chandakakwanisa kudzidza paku taura mashoko akadzama navatsvangirai Morgan Richard ndechokuti munhu waiva nemwoyo wanga wakazaruka kushoko ramwari uye munhu anga akazvininipisa munhu aida vanhu vake vanhu vezimbabwe yaakarwira upenyu hwake hwese
mufundisi mabhugu vanoti vatsvangirai vaiva munhu akashinga zvokuti pavakaenda kusouth africa kunorapwa vaiva nechokwadi chekuti vaizokwikwidza musarudzo uye vachikunda
chokwadi chiripo ndechekuti munhu wanga akashinga munhu wanga akashinga kuti kana akakwanisa kurarama mukurwadziswa kwese kwaakaita mune mazvematongerwo enyika he survived a lot of threats to his life and so Ken was not going to kill him he was hopeful that he will survive and give victory to the people of Zimbabwe. Free, fair and credible election. 2018, he was hopeful he was going to stand as a candidate and win the election. Zvisinei, mwari vakamutora asati akwanisa kuona Zimbabwe itsva yaakarwira upenyu hwake hwese.
Mutumbi wavatsvangirai unonzi ucharadzikwa kumusha kwavo kubhuhera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNigeria anoti vanhu vatatu vanga vakazvitiyana mabhambu vakazviputisira mabhambu aya nezuro pamusika wehove uri kumaodzanyemba kweguta reMaiduguri. Vanhu gumi nevasere vakafa uye vamwe makumi maviri nevaviri vakakuvara. Pope Francis vamutidzira zvekare chikwata chavo chezvipangamazano munyaya dzokuferefeta vakuru vechechi iyi vanonzi vanobata vakomana zvisiri pamwero. Izvi zvinotevera kushoropodzwa kweCatholic Church mumabatiro ainoita nyaya dzokubatwa kwevakomana zvisiri pamwero. Mukuru we University of Zimbabwe muzvina fundo levinyagura vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yeugori panyaya yokupa degree repamusoro kuna amai Grace Mugabe muna 2014. Imwe nhengo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vaGoodson Nguni vati vanyagura vachadzoka kudare rezimhosva muna kurume musi wa 5.
Vapiwa bill yakadini?
$200 bill.
Vanobvuma here mhosva yavo?
Obviously anoramba kuti anoramba kuti haangabvumi. Anoramba kuti state will have to prove.
Asi mune humbowo hwakasimba.
No. Degree was not issued. That woman hasn't got a master's degree. She hasn't got a first degree. So it is your case. Very clear.
Vamararike mambo zoti mataura nawe here?
No, that's until next week.
Saka kubva panapa mofamba sei?
We're going to complete the docket. We've done the investigation. We've finished everything. We've got witness statements from the people from the department. We're going to hand over the docket to NPA. We'll take the matter to court.
Parishina, msati maziwa kuti vanodzoka rini kukoti?
I think, I'm not sure of the date, but it's in the management. So by that date, the full docket will be there and the state will be ready to go to trial.
Nengo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vaGoodson Nguni vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930, 13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
VaPeter Zwide Kalanga Khumalo nhasi vagadzwa kuva mambo wevanhu verudzi rwechindevele kuBulawayo uye vava kuzivikanwa samambo Nyamande Lobengula vechipiri. Izvi zvinoreva kuti kwava nevanhu vatatu vari kurwira umambo uhu mushure mukugadzwavo kwava Bulelani Khumalo nava Rafael Khumalo. Mhuri yokwaKhumalo iri kupokana pakuti ndiani anofanira kutora chigaro ichi. Yasvika nguva yekuti tinzwe chirongwa chevanhukadzi cheWomen's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiri kukurukura nemadzimai akati wandei vachitipawo mazwi avo enyaradzo kumhuri yekwatsvangirai. Regai tiende kune avo vatakwanisa kubata vanobva kunharaunda dzakasiyana-siyana kuti tinzwe kuti vari kuti chii. Totanga naamai Mapimidze vari kuBohera.
Vanhu nezuro vaitaura vachiti kuchauya bhazi richitora vanhu, saka kuno vanhu ava harina kuzouya nekuti kwakanaya nezuro.
Zvii zvamucharangarira vatsvangirai nazvo imomo mudunhu reBwera?
Tatichiona sehama yedu isu kuno kwedu kuno kuward 1 ndokwakanga kwakasimba kudarika kwake uku, saka tarasikirwa mufunge. Tiri kurwadziwa kusvika tokupedzisira.
Ndinetwaro ndakadurira, ndiri kuGlenloni. Ndinongoti kumhuri yekwatsvangirai aiwa nyaradzwai naMwari. Mwari vanokuitirai zvakanaka vagokunyaradzai zvakanyanyisa. Kuna amai tinongoti amai marasikirwa, asi tinongoti chenaiwo netariro.
Imi muchawanikwa here muchienda kuno chema nemhuri yavatsvangirai?
Ehe, tika tika kwanisa tika pedzo mabasa tinoenda.
Pane zvamungati makafadzwa here panorondo yavatsvangirai nyanya panyaya dzemadzimai uyezve kuedza kuchengetedza kodzero dzemadzimai?
Aha, tinokoti munhu anga akashingawo kungoshinga kwanga akaita kwakangoti pota rekuti munhu anofanira kushinga pane chimwe nechimwe chaunongochiita.
Ini ndonzi Pauline Chairo, ndiri kuno kuPretoria. Ndiri kuti tarasikirwa zvikuru mufunge vatsvangirai ndivo vakange vakakwanisa vega, ndivo vakagona kumira semunhu akakwanisa kuda kushandura zvinhu muZimbabwe. Tingati ndivo vakashandura zvinhu muZimbabwe nekuti ndivo vega vakagona kusimudza musoro. Hapana mumwe munhu akakwanisa kusimudza musoro kupana Mugabe kuti audze Mugabe kuti zvauri kuita zvakaipa, asi ivo chete ndivo vakakwanisa kuzviita. Saka tinoti nguva yatashaikirwa naatsvangirai ai tiri kurwadziwa zvikuru, nekuti nguva yatanga takutarisira kuti zvinhu zvaakuchinja muZimbabwe.
Ini ndinonzi Joyce Rupere, ndiri kuUK kuPortsmouth. Ndinongoti vedu nenhamo idzodzi dzakatiwira kurasikirwa kukuru negamba shuwa. Ndichingotiwo nemhuri yekwatsvangirai vangochema netariro, zvaakungoda nyasha mweya mutsvene kuti ungotungamira kuti vanhu vadini basa rese rifambe mune zvakanaka pasina mhirizhonga. Ndomashoko andinawo kusangano reMDC vasara vakuru vacho nevanoteerera. Everyone in the MDC vakuda kungoti varimembe kuti vatsvangirai vanga vari munhu akaita sei, and then vanowana way forward. Obviously mhirizhonga vanhu vanosiyana kutaura, but chinangwa changa chiripo ndechekuti vanhu vasununguke democracy in the country. Saka ndinofanira kutarisirwa nevanhu nokuti vanhu varambe vachingobatana pamwe chete.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Regai tibve tapinda mune chimwe chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tafunga kumbotarisa nyaya inonzi nevakawanda haitauriki yerufu. Rufu vamwe vanoti murayiro waMwari, vamwe vachiti rufu runouyiswa chete nekunge papinda mhepo dzakaipa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Father William Guri vekereke yeRoman Catholic Church vari muno muMaryland muAmerica. Tirogamuchira nemufaro pachirongwa chedu, Father Guri.
Kwazwai waJonga, kwazwai waTeresa.
Father Guri, nhasi toda kumbotarisa nyaya inogona kunzi nevamwe haisi yokungoti tingataura pese pese nyaya yerufu, nokuti vakawanda tinotya kutaura nezverufu asi tichiziva kuti rufu ruriko. Zvii zvamungataura munyaya yekufa?
Nyaya yekufa iyi inyaya yakaoma chaizvo, sekutaura kwamaita waJonga kuti nyaya yerufu inotityisa, hatisi kutaura nezvayo. Asi ndinofunga kuti nini, pazvisikwa zvese zvinorarama munhu ndiye chisikwa chega anoziva kuti anofa, anofunga nezverufu rwake uye zvaanotsvaga kuti rufu runorevei. Zvimwe zvisikwa zvese izvi hapana chinoswera chifunga nezvekufa, sekuti imwe mbizi ikabatwa neshumba panapa dzinoti dzvamu, wotoona paserapo dzaakutofura hadzo, dzaakutotandara, dzatokanganwa. Asi munhu anoramba achifunga kuti rufu ruriko, rufu richauya uye rufu runogona kuuya kwandiri, kando patinosiyana nezvimwe zvisikwa zvoti tinoruziva kusada hedu kutaura nezvaro kana kuedza kurinzvenga, asi vanhu tinoziva kuti rufu chinhu chinoitika. PachiKristu tinoti rufu murayiro wakatemwa naMwari.
Zvino kana uri murayiro wakatemwa naMwari, Father Guri, chii chinoita kuti munhu asazoziva kuti musi wakati ndiri kusangana nerufu?
Ini ndofunga kuti zuva rega rega rinomuka munhu anotoziva kutsike hope dzake kuti rinogona kunge riro zuva rangu rekupedzisira. Saka ukanyanya kufunga nezvazvo haubudi mumba. Saka mukugara kwese kwevanhu katakatsvaga nzira dzakangwara dzokuti tisarambe tichifunga nezvechokwadi ichocho kuti tikwanise kurarama, tigone kuenda kumunda, tigone kuenda kubasa kana kuenda kuchikoro. Nokuti kada kungomukira kugara kufunga kuti ndinofaka, chokwada hapana chaunobata. Ndingati civilization yedu yese mabasa atinoita maoko hunyanzvi hwatinogadzira zvizhinji zvacho zvinobva mukushandisa kwatinoita simba rokufunga nezvekufa. Tinoendesa njere dzedu nesimba redu rese kufunga saizvozvo. Saka taane hunyanzvi chaizvo hwekugona kunzvenga kufunga nezverufu. Mukaona kana iyo inonzi entertainment industry pachirungu tinozita distract, like ma Olympics, ma sports, zvinhu zvese zvakawanda zvatinoita zvinotibatsira kuti tisarambe tichingofunga nezvekuti tinogona kufa. Asi chokwadi chiri pamaindi chekuti zano rokuti tinofarira hariende kunyange dai tane hunyanzvi hwakaita sei hwogona kurinzvenga, kanongoramba kachingonyengena. Ndokanonzi kaya nevakuru kanyama karambira pazino, kanongoramba kachingoti ngengena chete.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Father Kuri. Tabva tangosvika kumagumo echirongwa chedu, onekai zvenyu vateereri.
Zvakanaka vateereri, nezuro kuchechi kwedu taizorwa nemadota tichavaiuchidza kuti yeuka munhu uri guruva uchadzokera zvekuguruva. Datenda hangu akandemiri.
Manga makateerera kuna Father William Guri veRoman Catholic Church vari muAnnapolis muMaryland muAmerica muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda Jonga Kandemiri. Mwedzi uno, gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vakashanyira Egypt, imwe yenyika dzavanowirirana nadzo. VaTillerson vakasangana negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika remuEgypt vaSameh Shoukry vakaita hurukuro dzenyaya dzinokoshera nyika mbiri idzi zvikuru sei kuzvidzivirira. Muna mbudzi gore rapera, varwi vanopfurikidza mwero vakarwisa imba yemunamato yemaMuslim muSinai Peninsula vakauraya vanhu vanosvika mazana matatu. Kubva ipapo mauto eEgypt ange achirwa kuti apedze varwi vanopfurikidza mwero ava. VaTillerson vanoti Egypt yave nemakore akawanda ichirwisana nevanopfurikidza mwero ava, uye America icharamba ichitsigira Egypt mukurwisana nokupedza vanopfurikidza mwero. VaTillerson vanoti, takatenderana kuramba tichibatsirana mukurwisa vanopfurikidza mwero uye kurwisa nekukunda ISIS. Egypt ndisawira wedu mukuru kubva pekutanga mukurwisa nekukunda ISIS. Makurukota maviri aya vakaitawo hurukuro pamusoro pekukosha kwekusimudzira kodzero dzevanhu uye basa guru rinoitwa munyika nevanhu vasiri vechiuto. Sezvo Egypt ichiita sarudzo dzemutungamiri wenyika kubva musi wa26 kusvika musi wa28 muna kurume, VaTillerson vakati America sezvainoshuva munyika dzose inotsigira sarudzo dzakachena uye kupa vanhu vese mukana nenguva yokuvhota. Nyika mbiri idzi dzinotsigirawo sarudzo yejekerere muLibya netarisiro yekuti zvinhu zvigadzikane kuti upfumi hwenyika husimudzirwe. VaTillerson vanoti America inotarisira kuramba ichibatsira Egypt mukusimudzira zveupfumi hwenyika iyi. Vanoti zveAmerica ichabatsirana nasawira wayo Egypt mukuuyisa kugadzikana mudunhu iri. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni tanonoka wande. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutumbi wemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai wasvika muHarare uchibva kuSouth Africa. Vanhu vanoungana muBulawayo pamunamato wokurangarira vaTsvangirai. Mukuru weUniversity of Zimbabwe vaLavinia Gura vanobvisiswa mazana maviri emadhora kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwanani. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumire kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu voashona.com. Anokuenekai nomufaro, ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Soku isika atisi.